Ndinoona sokuti musangano weAfrican Union unofanira kunga uchitaura pamusoro peZimbabwe. Zvikuru sei takatarisana nenyaya dzatinadzo dzebumbiro uyezve takatarisana kunyanya nenyaya yesarudzo dzatinadzo. Tikatarisa isu tinoona kuti African Union pamwe chete neSADC ndoo vatingati pachirungu magarantua echibvumirano chemuZimbabwe. Saka naizvozvo tinenge tichifungidzirawo kuti vanofanira kunga vachitaura pamusoro peZimbabwe kuti vatore matanho ekuti sarudzo dzinoitwa muZimbabwe dzive sarudzo dzine jekerere uyezve sarudzo dzisina mhirishonga.
Vamwewo vanoti African Union yakangofanana neSADC, inenge imbwa isina meno. Munotenderana here nemashoko aya?
Inini kuona kwangu, zvikuru sei tikatarisa SADC kubva zvayasangana kuLivingstone, tinoona kuti isusu SADC haisisiriyo SADC yatanga tinayo kudhara. SADC yekudhara taiona kuti yakanga isina meno, asi SADC iko zvino iri kutungamirirwa nefacilitation team yavaZuma. Ndinoona sokuti iSADC ine meno, iSADC iri kuzama zvese zvaingakwanisa kuti Zimbabwe ive nesarudzo dzine jekerere uyezve Zimbabwe ive nyika ine runyararo. Saka ndinoona sokuti vari kuzama chose.
Tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, ndezvipi zvamunofunga kuti zvinoda kuti African Union ibatsire kuti zvigadziriswe pasati paitwa sarudzo?
Pane nyaya dzakawanda chaizvo vaZulu dzakatarisana nenyaya dzemareforms dziri muZimbabwe. Tikatarisa midhiya yedu tinoona kuti imidhiya ichiri partisan pachirungu, kana kuti inongotaura yakarerekera bato rimwe chete rematongerwo enyika, risingapiwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinge zvine mukana wokutaurawo. Zvikuru sei pane yatinoti state media, kana kuti midhiya inodwa nehurumende. Pane nyaya dzesecurity tikatarisa mauto yedu, tikatarisa mapurisa yedu, tinoona kuti ivo havasi kunyatso kuita basa ravo nemazvo, vakarerekera kune mamwe mapoka ari muhurumende. Saka aya mareforms anofanira kunge akatariswa achionekwawo kuti aitwe tisati taenda kusarudzo, kuti kana taenda kusarudzo zvinhu zvese zvifambe zvakanaka. Kune nyayawo dzakafanana nedzana voters roll, kana kuti mareforms ari around masarudzo dzedu akafanana na voters roll, voter registration nezvimwe zvinhu zvakadaro. Tinoona sokuti zvinhu zvinofanira kugarwa pasi zvionekwa kuti vanhu vobvumirana kuti zvingafambe zvakanaka sei tisati tasvika kusarudzo. Saka mareforms awa ese anofanira kuitwa tisati taenda kusarudzo. Ndinoona sokuti African Union ndo zvainofanira kudai ichitaura ichikomekedza kuhurumende yeZimbabwe.